Isu tichibva Plumtree takabva muswa 7 tichiuya kuno ku quarantine ku Bulawayo. Tasvika ku Bulawayo isusu takasvika muswa 12 pa quarantine. Saka madays edu isusu akapera nezuro kuti tipedzise quarantine yedu 21 days aitauro. So far saka kunobvunza kuti isusu tichaendawo rini ndozvatauda kuroverwa. Apa chikafu chacho hakusisina chakutonetsa pana patiri panapa. Saka handizive kuti mhosva yacho toita sei. Tikurambidzwa kubvunza kuti tiri kuenda rini nemapurisa aya nemasoja. Apa vanopinda nedoro futi muno achida kutirova achitengesa doro. Ame ndivada kuti tiite business rekuti titenge doro ravo kana tivada kuti tiite sei. Isu tauda kuenda kumba kwedu kwataka kuno kuZimbabwe kwatakauya kuno kutapedza quarantine takatestwa. Hatisi kurudzwa kunzi toenda rini. Vakangonyarara.